president Mugabe vakashora zvikuru zvakaitwa nana Ivan Mawarire ikoko nevamwe vake vashoma-shoma vakanga variko. Takanyara zvikuru seZimbabwe kuti ndichoti vanhu twega twanga turi ikoko tuchida kuzama kushoropodza nyika yedu yeZimbabwe nemutungamiriri wedu. Zvino vakazonyadziswa ikoko nekuti hapana zvakaitika. Vanhu vakauya ikoko kuzotoropodza kuti twatiri tushoma-shoma. Takazonge tine Zimbabwe ine masupporters ayo akawanda ari kuAmerica ikoko, vakanga varipo vachiratidzira vachisupporta mukuru wedu wenyika vaMugabe. Zvinhu zvikave zvinhu zvakanakidza. Ende vana Mawarire vaya takazoona miswe pakati pemakumbo vaakumhanya vachienda. Saka vakanyara, asi zvinotinyadzisa senyika zvavakaita izvi.
Asika vamwe vanobvunza ivo kuti ko mutungamiri wenyika sei asina iye kuda kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri kuratidzira, asi vachiwana nguva yekutaura nezvizvarwa zveAmerica zviri pasi pesangano reDecember 12th movement.
Shuwa tingati president vobva kuno voenda kuAmerica kunotaura nevanhu vabva muno muZimbabwe. Kana vachida kutaura napresident, vanotaura napresident kuno kumusha, kwete kupuhwa mari nevarungu kukwira ndege kuti endai munoratidzira muchisoropodza mukuru wenyika, muchisoropodza Zimbabwe. Kana vachida zvokuona president, vanouya kuno kumusha voonana na president. Havarambi kuona munhu, ngavauye vaonane napresident votaura nhunha dzavo dzavanadzo kuna president kuno kumusha, kwete kuda kunoratidzira kuAmerica.
Imi semaonero enyu, kuratidzira uku kuri kubatwa sei musangano renyu reZANU-PF?
Vanhu vari kuzama kuratidzira vari kupedza nguva, vari kukara kutonga. Ngavamirire nguva, takavaudza kare kuti ngavamirire nguva 2018, nekwete kuti vati vada kutonga izvino nechisimba.
Asika Honorable Paradza, vamwe vari kuvhunzawo kuti 2018 mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe havasi kufanira kunge vaenda pamudyandige here, tichitarisa kuti makore afamba uyezve pari zvino vava nemuzukuru?
Ko ndiani akati kana munhu ane muzukuru akuenda kumudyandige here? Ndiani ari kutaura izvozvo? Isu veZANU-PF tiri kuvada kai? Isu veZANU-PF ndiri kuvavhotera kai? Zvakambonyorwa kupi izvozvo?
Ko pamakore apa?
Isu takavavhota tiziva pavari. Nyika ino inotongwa nevana vadiki chete. President vaita sei? Makore aita sei?